kutanga maparlamentarians vacha fanira kuzvibvunza ivo kuti mapreks anowanzogadziriswa ivo pavanenge vachangobva kugadzwa inyaya inenge yakatariswa neveruzhinji vachatora mota here vacharamba mota here vachada kuti vakwidze masalaries avo here ndozvinowanzoitika gore negore parliament ichingotanga nevanowanzotanga kutaura ndiye mabenefits avo saka rwendo runo izvozvo zvinogona kunetsa nekuti vanhu vazhinji vakatotarisira kuti emaparliamentarians aramba mota nezvimwe zvinhu zvitsva zvaenda kunobatsira pachirwere chekorera chimwe chiripo zvekare ndechekuti takatarisa parliament ine ZANU PF zviripo zvizhinji zvavanogona kuchinja kunyanyisa kuconstitution nekuti vanenge vane iye simple nesuper majority zvichireva izvo kuti vanogona kuita zvinhu zvakawanda vasingashande neMDC zvinozongoerekana nekuti MDC yagona here kuti vanhu veruzhinji vazive kuti ndozviri kuitika muparliament
veruzhinji zvavanotarisisa kudai paramende vane here zvavanokwanisa kuitawo kuti vaone kuti vamiririri vavo vaita basa nemazvo
chekutanga ndechekuti vanhu vanoziva here vanhu vavakavhotera ndakatarisawo pasocial media tisingazozivi kune vamwe vasiri active tinoona sekuti vanhu vazhinji havatozivi vamwe vevanhu vakahwina saka vanhu vanofanira kumacitizens richatova basa ravo kuti vazive kuti ndiani zviya watakapinda muparliament kuti munhu iyeye ari kutaura akatimiririra here saka maererano nekuti vanhu vakatarisirei kunyanya vese vekumaruwa nemumataundi panogona kuva nekusuwa kuzhinji kana maparliamentarians otadza kudhiriva pazvinhu zvakatariserwa nevanhu
kune nyaya dzatinonzwa dzinogara kutaurwa dzemadzimai dzevana vadiki uye zvirema pane here umiriviri hwamakaonawo hurimo muparamende itsva iyi hunorerekera kumapoka andataura
kuvanhukadzi zvainzi izvo muparliament rwendo runo munogona kunge mune 30% haisati yasvika zvayo 50-50 asi 30% yakadarika yatanga tinayo ndinovimba tanga tiri kuma 20-something% vechidiki varimo zvekare muparliament handina manumbers kwandiri kunyanyisa vechidiki vanogona kufara kuti zveminista wevechidiki munhu wechidiki muzvareke Coventry
pane here zvamunoona zvirimo muparamende umu zvinoita kuti vari kunze kwenyika vaonewo sekuti vari kuiswa mune matongerwo enyika yezimbabwe
I think diaspora ine opportunity yekuti vatoshandisa iko zvino takanzwa minister of foreign affairs vafb moyo vachiti vana vediaspora ngavauye vabatane nevamwe kuisa mari munyika ipapo vana vediaspora kunyanya vakadzokera kumusha kunovhota ndipo vanofanira kuchiudza maparliamentarians avakavhotera kuti onai takakuvhoterai iko zvino takuda kuti muite fight for our right yekuti isu tivhote tiri kwatiri muri kuda mari kubva kwatiri yavanguva yekuti mutiti tikwanise kuvhota saka I think muparliament yegore rino zvichange zvichipiwa maparliamentarians achitaura nekwavo asi basa zhinji rinodzokera kumacitizens kuti ndio vari kufanira kunge vachiona kuti vanhu vavo vari kuvaitira zvavakavasarudzira here